manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 17, 2021. Makaterera ku Studio 7 nepenyurenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Paramende yazvisa nhasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party richizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinofanira kudzingwa mudare reParamende sezvo dzisingamirire zvido zvebato iri. Vaimbova mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaObert Gutu vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vachinzi vave nhengo yebato ravo reZANU-PF. Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Muchikamu chekutanga chekubaya vashandi ava nhomba vanhu zvuru 30 nezvipfumbamwe nemazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 39,550 ndivo vainge vabayiwa kusvika mukupera kwezuva ranezuro kubva panhomba dzinokwana kubayiwa vanhu zvuru zana kana kuti 100,000 dzakatanga kupinda munyika mwedzi wapera. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira dzimwe nhomba dzinosvika mazana mana ezvuru, mazana maviri ezvuru, dziri dzerubatsiro rwakapiwa Zimbabwe neChina, imwe zvuru mazana maviri, iri nhomba inonzi yakatengwa nehurumende. Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights uye vakuru mubazi rezveutano kuMashonaland West vanoti vari kushushikana zvikuru nekushomeka kwevashandi vemuzvipatara vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Nyaya yekuti vamwe vari kutenderedza mashoko anonzi nenyanzvi munyaya dzezveutano manyepo iri kupawo kuti vakawanda vatyewo kubayiwa nhomba vachityira kuti zvinogona kuzokonzera matambudziko. Mukuzeya nyaya iyi tabata vadongo.
Chiri kuita kuti pari zvinezvi tinge tichiona vanhu vari kubayiwa vachinge vakaita vashoma inyaya yekusadzwisisa kwevashandi vehurumende vezveutano nenyaya yevhaksini iririko iri.
Ko chii chiri kupa kuti zvidaro mubazi rakakosha zvakadai kurwisa chirwere cheCOVID-19?
Chokwadi chizere ndechekuti pane lack of communication, hapana kutaurirana pakati pebazi rezveutano, Head Office, Ministry of Health Administration, kusanganisira Health Service Board, nevashandi. Kubva patanga COVID, hurumende kubudikidza neMinistry of Health havasati vambo deedzawo vashandi kuti vagare pasi vechitaura nenhau yeCOVID-19. Zvinova zvakazotisvitsa pakuti vaccine rakangochuzwa rikauya, vaccine riri kubayiwa asi pasina kunasa kunzwisisa kwakakwana kwevashandi vakatekeshera nyika yose, vashandi vehurumende vezveutano, nekuti vane mubvudzo dzavanonga vainadzo.
Asika wakawanda wanotarisira kuti vashandi vemuzvipatara ndo vanofanira kunzwisisa nekudaro hapana kana chikonzero chekuti vadzidziswe nezvenhomba.
Chiri kukanganiswa, chiri kukanganwa hurumende ndechekuti petinonga tichibaya vaccine tiri kuti isu vana mukoti vana chiremba nevamwe vose vakufanira kubaiwa vaccine pari zvino, asi pavanonga vechibaiwa vanonga vatovavo maclients, vanonga vatovavo ivo like ordinary people vanofanira kubaiwa, zvinoreva kuti vanofanira kupiwa information yakakwana inosanganisira ma side effects, inosanganisira kuti kana wabaiwa ucha protectwa zvakadii nedzimwe mubvunzo dzingangonga dziripo dzavanonga vechida kuti vanzwisise. Endi kuti vazive izvi vanofanira kunga vechidzidziswa pese pese pavari. Saka izvi hazvina kuitika, zvinoreva izvo kuti vashandi vehurumende vezveutano pari zvinezvi information yavainayo ndeinongofambawo masocial media.
Pane dambudziko reyapa.
Information iyi inokwanisa kunga iri information yekunyepa isiri iyo, asi hapana information chaiyo chaiyo yazouya kwavari iri correct ichibva kuma authorities ichitaura kuti zvamaudzwa izvi nezvamuri kunzwa ndezvekunyepa. Chokwadi ndeichi, zvekuti pakaita mukana iwoyo wedialogue, mukana iwoyo wekutaurirana wekuti kudedzerwe marepresentatives evashandi tigare pasi tinzwisise togofamba pamwe chete nehurumende tichibetsera kuexplaina kutaurira kunana mukoti nevamwe vashandi vehurumende vezveutano zvakanakira vaccine iri, tinofungidzira kuti panogona kuita shanduko panyaya dzenhamba dzevanhu vari kubayiwa.
Ko zvikasaitwa izvozvo pane matambudziko eyi?
Pakasaita izvozvo pangaramba paine umbimbindoga wekuti vari kumusoro vane information vanofungidzira kuti vari pasi vari kuziva, iyo vasiri kuziva tinogona kuramba tichiita dambudziko. Saka isu tiri kuti hurumende inofanira kuti itore mapazi ose akakosha panyaya dzezve vaccine vogara pasi votaurirana pobuda chokwadi, then vanhu tofamba pamwe chete vanhu vechiziva vese vaine information, zvinoita kuti tiwedzere namba zevanhu vari kuvaccinatewa pari zvinezvi.
Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano riri kuramba mashoko aya richiti chinangwa charo ndechekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi zvitevera kupinda munyika kweimwe nhomba zviuru mazana mana nezuro kubva kuChina. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vembenge vati nhomba dzichapinda munyika kutanga kwemwedzi uno kubva kuChina dzinosvika zviuru mazana matanhatu kana kuti 600,000. Vamwe mubazi rezveutano vanoti mari dzekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 hadzisi kushandiswa zvakanaka, vachipa muenzaniso kusungwa kwemukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Portia Manangazira, vachipomerwa mhosva yeuori panyaya yakabva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention yekudzidzisa vamwe vashandi vezveutano mumatunhu nezvecovid-19. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende iri kuita zvirongwa zvekudzidzisa vanhu nezvecovid-19 zvakakwana.
Hurumende iri kutaurira vanhu kupfurikidza atingati machannels akati wandei akati kuti kune mapepanhau, kune maredhiyo, kune yatingati interpersonal network kumatunhu nevatungamiriri variko, hurungwa hwehurumende huriko.
Mungatsanangura kuti vari mumatunhu ava vanenge vachiita sei chaizvo kudzidzisa vanhu?
Kupfuridza nemisangano yavanogaranga vachiita vachidzidzisa vanhu nenyaya dzecovid nerubatsiro runoita nekubayiwa kungaitwe vanhu. Asi zvinokurudzirwa kuti vanhu varambe vachidzidziswa kuti vazive kukosha kwekubayiwa nekuzvidzivirira nemitemo yose yakaitwa nehurumende neWHO.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare. Paramende yazivisa nhasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP, richiizivisa kuti pane nhengo dzaro sere dzinosanganisira mumiriri weHarare East mudare reparamende vatendai Biti dzinofanira kudzingwa muparamende sezvo dzisisamirire zvido zvebato iri. Asi PDP inoti nengo idzi dzakapinda mparamende dzakamirira PDP mu MDC Alliance. Godwin Mangudya anotipanya inotevera.
Mutsamba yavo kuparamende uye yaverengwa mudare National Assembly nemutauri wedare iri Advocate Jacob Mudenda, munyori wePDP vaBenjamin Rukanda, vati vasere ava vakapinda musarudzo vakamirira PDP muMDC Alliance iyo yainge yaumbwa nemapato manomwe zvichitevera chibvumirano chainge aita Musuwa 5 Nyamavuvu 2017. Vasere ava mumiriri we Harare East vatenda ibiti, mumiriri we Kambuzuma wa Willias Madzimure, mumiriri we Mbizo wa Settlement Chikwinya, mumiriri we Ngulumane wa Kukatwa Pulu, mumiriri we Pumula Amaisi Chelisle Mashangu, pamwene mumiriri we Mutasa South Vare Gaitsunga. Varukanda vati chibvumirano ichi chinoti mapato aya anoramba akazvimirira uye aisarudza nengo dzayamirira muMDC Alliance pasarudzo dza 2018. Varukanda vati vese vadomwa ava havachamirira PDP nekudaro vanofanira kudzingwa muparamende. Ngatinzwei vaMudenda vachiverenga tsamba yavarukanda.
The members listed below have by operation of clause 664 subsection A of our party constitution ceased to belong to the party and are hereby being recalled.
Vadomwa vese ava havasisiri nhengo dzebato redu pasi pechikamu 64 subsection A chebumbiro remutemo webato redu. Nekudaro vanofanira kubuda muparamendi.
Varukanda vati vari kutarisira menduro kubva kuparamende. Tsamba yavarukanda yatumirwa kumapato aive muchibvumirano ichi anoti MDC Tsvangirai, MDC Ncube, Multiracial Christian Democrats, ZANU NDONGA, Zimbabwe People First neTransform Zimbabwe. Mutauri wePDP vanyovi zitakumalo vaudza Studio 7 kuti hongu bato ravo rakanyura tsamba ine zuro uye vari kutarisira kuti paramende ichadzinga vasere ava.
Ndechokuva recall mparamende nekuti mamembers ePDP saka havasatevere mainterest edu vakasiya bato nokujoina rimwe bato saka vatiri kuvata recall.
Asi mumwe wavanzi vadzingwa muparamende vaMadzimure vaudza Studio 7 kuti havatomboziva kuti Rukanda ari kuda kuvadzinga basa ndiani uye patori nenyaya dzake dziri kumatare.
Chokuparamende kuti iye Rukanda wacho ndiani ukatarisa mugazeti ra 2018 raitaura vanhu vari kukondesa maelections unowana Rukanda ari kupeople's rainbow coalition kumashini, unowana Lucia Matsirenga ari mupeople's rainbow coalition inindonesiai. Izvi zvakaitika ndi 2018 iyi. Tsamba iri kunyorwa ndiya 2021 Rukanda nede same section yari kutaura rukatatosiza kita member if he was a member GPGP yacho.
Vabiti vati varukanda havana mvumo yekuvadzinga uyewo vatiwo vamirira kunzwa kubva kubato ravo reMDC Alliance kuti votora danho ripi.
Hazvo zvokuti tichaita sei tichagara pasi sebato reMDC Alliance toona kuti tinofamba sei ndoichatipaunu ruzivo kuti tofamba sei tichibva pano kusvika mberi.
Nyaya yemakakatanwa nekusagadzikana kwezvinhu muzvikwata zveMDC kwakonzera kudzingwa kwenhengo dzeparamende dzakawanda kubva pazvakatanga gore rapfuura. Kusvika pari zvino MDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora yadzinga nhengo dzeparamende dzinodarika makumi matatu kubva kumatare eSenate neNational Assembly. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaPride Mukono vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pane zvaitika nhasi sezvo zvakatomboitika zvekare gore rapfuura. Vatiwo izvi hazvifaniri kudzorera vemapato anopikisa kumashure asi kuti vanofanira kubatana voramba vachirwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaObed Gutu pamwe navaJames Makore vatambirwa nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vachiti vaviri ava dzava nhengo dzeZANU-PF. Kupinda muZANU-PF kwevaviri ava kunotevera zvakaitwawo nevaimbova nhengo dzeMDC vaBlessing Chebundo pamwe naamai Lilian Timvios Awa wakasia MDC Alliance vachino batana ni ZANU PF. Vaviri ava vakatambirwa zvakare ku State House na vamunangagwa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kuna vagutu kana vamakore kuti sei vafunga kupinda muzanu PF bato ravaimboshora vachiti rauraya nyika. Munguva yava Morgan Tsvangirai vagutu vaive mutauriri webato reMDC vakapindawo muhurumende yemubatanidzwa vakamirira MDC vari mutevedzeri wegurukota rezvemutemo. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Chirongwa chekubaya nhomba yeCOVID-19 chiri kuenderera mberi kuSomalia panguva iyo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi huri kukura. Pane kakutyirwa kari muvanhu pamusoro penhomba iri kushandiswa iye AstraZeneca. Gurukota rezveutano muSomalia amai Fazwiwa Abika Nua vachiti vakabayiwa nhomba iyi veruzhinji vachiona kuitira kuti vave nechivimbo nayo. Mapurisa emudunhu reGeorgia muAmerica akasunga mumwe murume nezuro zvichitevera kupfurwa kwevamwe vasere vakafa vatanhatu vavo vari vanhukadzi vane madzitateguru akabva kuAsia. Bazi rezvekudyidzana kweSouth Korea nedzimwe nyika razivisa kuti vanhu vakapfurwa ava vanhu vane nhoroondo yevabereki vakabva kunyika iyi. Kupfurwa kwevanhu ava kwakaitika panzvimbo nhatu dzakasiyana siyana dzinofaviswa pamwe nekupodzwa kwemarwadzo emuviri kana kuti massage parlors. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri Montgomery County nePrince County mudunhu reMaryland muAmerica zvinorarama neHIV zviri kukurudzirwa kuti zvipinde muchirongwa cheHIV engagement kana kuti HIVE icho chakanangana nekubatsira vasina mikana yakakwana. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano rePacha Foundation rinova ndiro riri kutungamira chirongwa ichi amai Tanya Munemo vanoti chirongwa cheHIVE ichi chinobatsira nemari inobva kudunhu reMaryland. Jonga Kandemiri abata amai Munemo kuti tinzwe zvizhinji.
Maita zvenyura Kandemiri wangu tine chirongwa chatakatuma nevedunhu reMaryland kuti tibatsire vasina mikana yakawanda muPrince George's County neMontgomery County kuti vavhenekwe vaonekwe kuti vane HIV kana kuti AIDS here kana kuti kana vagara vachiziva tovabatsira kuti vawane mishonga mainsurance nezvimwe zvakadaro zvavakange vachishayiwa.
Vanotarisira kubatsirwa vanhu vakaita sei?
Vatiri kutsvaga kubatsira vanhu vanenge vakauya muno munyika vachibva kune dzimwe nzvimbo kunyanya kuAfrica sekutaura kwataita. Chikonzero chiri chekuti manamba aivanhu vane utachiwana uhwu ari kuonekwa kuti ari kukwira kunyanya kune vanhu vanobva kuAfrica. Saka kana munhu uchiziva kuti haukwanise kuzvibhadharira mishonga yekuenda kwachiremba unogamuchirwa muchirongwa ichochi chokubatsira kuwana mishonga. Kana kuti usina chekudya kana kuti chekufambisa kana pekugara pakatsarukana, zvinhu zvatiri kubatsira nazvo izvozvo.
Vana veZimbabwe vari kutambirawo sei chirongwa ichochi?
Chirongwa ichi chichiri kutanga, tichiri kushambadzira, tiri kutarisira kuti vana veZimbabwe pamwe nevamwe vese vanobva kuAfrica vachazvitambira nekuti vedunhu reMaryland vakasarudzwa kuti vatume vanhu vari mukati nevanhu ivava vanobva kuAfrica. Ike zvino wedzimwe nyika watakashanda nawo vari kuchitambira zvakanaka. Ndingangotaura kuti panguva ino kune kuchechi kwatakaenda tikashambadzira vanhu vakasvikashira vakauya vakatariswa vakabatsirika nechirongwa.
Nyaya dzeutano amai Munemo inyaya dzekuti veruzhinji havadi kuisa pamhene. Vanozogutsikana sei kana kuwana chivimbo nechirongwa ichi kuti nyaya dzeutano hwavo dzinenge dzakachengetedzeka?
Ichocho ichokwadi chamataura vakandemiri. Saka zvatinoita tine website kana kuti padandemutande panorejista vanhu. Inini sezvandiri ndichishambadzira kudai handitozozivi kuti ndiani aenda ipapo achinyoresa. Kunozoita vamwe vatinoshanda navo vanonzi manavigators vanozoenda vachinotora information iyoyo vachiregista vanhu nekuzovataurira nzvimbo dzekuenda vachinotestwa. Iyi information inochengetedzwa kuitira kuti isazivikanwe nevanhu vasingafaniri kuziva. Sezvamunongoziva muutano, muno munyika mune mitemo isingabvumidze vanhu kuti vashambadzire nyaya dzeutano hwevanhu zvinhu zvisiri pamutemo kuti zviitwe.
Chirongwa ichi chinonzi zita racho nekuti vanhu vanenge vaida kuzoti afunga kumbochitarisawo kunyange asina kuenda pawebsite penyu otarisa achitsvaga nezita rechirongwa.
Chirongwa ichi chiri kuitwa nefoundation inonzi Pacha Foundation, chichinzi Hive Engagement kana kuti HIV, zvakamirira utachiona sekuziva kwamunoita HIVE Engagement, HIVE. Saka website yacho inobva yangotaura izvozvo zvekuti Hive ndozita rechirongwa. Saka vanenge vachida kupinda pachirongwa vakaenda pawebsite vanotsvaga pakanzi www.hivecare.org. zvakamirira kuti www.hivecare.org.
pane mari dzinotarisirwa here kuti munhu mukubatsirwa imomo anozotarisirwa kubhadhara dzimwe mari?
Hakuna mari iri kutarisirwa kuti vanhu vabhadhare. Chiri kutoitika ndechekuti kana uchinge wauya kuzoti ndiri kuda kuteswa kana kuti ndiri kuda kubatanidzwa nekurapwa nemishonga, kune avanoti maincentives kana kuti zvipo zvidiki diki zvavanokupa kukorekotedza kuti waita chinhu chakanaka chekutora utano hwako uchihuchengetedza. Saka vanopa zvinhu zvakaita semagift cards, chikafu, kana kuti avanoti mapipi zvakaita semamask nezvekubvisa utachiona mumaoko, mahand sanitizers. Zvandingada kuwedzera ndezvekuti sekukupai kwandaita website yehivecare.org, organization yacho iripo paFacebook kana kuti paTwitter kana kuti paInstagram, kuedza kuti tishambadzire kuitira kuti vanhu vakawanda vazive nekuti chirongwa ichi chiri kungoitika kubva panguva ino kusvika panopera June. Saka hapana nguva yakareba yekuti tibate vanhu. Saka tiri kuedza kuita zvese zvatinokwanisa kushambadzira kuitira kuti vamwe vedu vese vazive vakwanise kuuya vachibatsirikana.
Avo vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano rePacha Foundation, amai Tanya Munemo vachitaura vari parunare muno muAmerica kuMaryland, naJonga Kandemiri weStudio 7. Dare remakurukota rakabuda nechisungo nezuro chekuti hurumende ideredze uwandu hwevanhu vari kupika mumajeri kuburikidza nekukurumidza kubuditsa mujeri vasungwa vanenge vapika zvikamu makumi matatu nezvitatu kubva muzana zvemitongo yavakapiwa. Dare iri rakati vasungwa vachanzwirwa tsitsi vanhu vari kupika mhosva dzisingasanganisire umhondi, kubata chibharo, kupidigura hurumende, kuba zvipfuyo, mhirizhonga, kuba motokari nezvimwe. Kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi, tanonoka Wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu muzvare Lucy Chivasa.
Taurwa nehurumende yekurerutsa mutongo kana yekuburitsa vanhu mumajeri inyaya yagara inoitwa pano neapo nezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi panguva ino yatiri yeCovid-19 pandemic, zvinoita sokuti ndiwo mukana watorwa kuti paite vanhu vanonzi ava ngavachibuda mujeri. Vanoburitswa vachiona sekutsanangurwa kwazvaitwa vanhu vanenge vatomboita mamwe makore vari mukati, vanenge vakuda kunopedza kana vanenge vakapara mhosva dzinenge dziri idiki. Ndokusaka palisti ranyorwa iro ravari kutaura kuti izvoni kabhineti yaongorora ikatenderana nekuti vanhu vaburitswe mujeri kana vasara ne kana vanenge vasefa chinguva chakati kuti uye vasina kupara mhosva dzinotevera. Pamhosva dzacho dzanyorwa ndo mhosva dzinenge dzasarudzwa kuti vanhu vakapara mhosva idzo havazobudi.
Takanangana nenyaya yekodzero, munoona sei zvaitwa nehurumende izvi?
Maonero angu takanangana nenyaya yekodzero, chirongwa chinenge chakanaka kuti vanhu vaburitswe mumajeri, especially kana kuine zvecovid zvinenge zvichiitika izvi. But zvinoda kubhalansiswa as well, tichitarisa kuti vanhu ivavo vanobuda kazhinji vanoti vachingobuda vanotanga futi kupara mhosva.
Pamhosva dzinoregererwa dzadomwa nehurumende, pane dzamuno pokana nadzo here?
Pane kakusagudza kane listi re mhosva dzacho dziri kutaurwa kunzi idzi vanhu havabudi. Apa ndakanangana nenyaya yepublic violence, kuti mhosva yepublic violence vanhu vanga vagara vachisungirwa mhosva iyoyo vatinoona kazhinji vanenge vari vanhu vanopikisana nehurumende, vanenge vachinzi varatidzira, of which kuratidzira ikodzero. Saka inini segweta rinoona nezvekodzero dzevanhu hazvindibati zvakanaka kuona nyaya yepublic violence iripo ichinzi vanhu ivava havabudi, because zvinobva zvaita kunge zvine kakusarudza kazvinako. Ndinodaro nekuti dai zvanga zviri pajekerere, ndakanchishuvirawo kuti maybe nyaya dzecorruption dzionekwe dziri ipapo pavanhu vasingapiwi amnesty, kurakidza kuti senyika we are taking nyaya idzodzo seriously, tinozvikoshesa. Saka ndiona sokuti palisti rachona remhosva dzanyorwa idzo ndopanogona kuti vanhu vazoita kakugunununa, but maitirwe azvo ekuti vanhu vabude mujere it's a practice yagara inongoitika. Asi kuti sekungoitika kwazvinoita, pane vamwe vanogona kuzongobenefitawo nekuda kwokuti amnesty inenge yanzi ngaipiwe vanhu vari mumajeri asi vasingafani kuva vachibuda.
Asi hamupakani henyu nekuregererwa kwevasungwa kana kubudiswa kwavo mumajeri?
Kuburiswa kwevanhu mumajeri nechinangwa chekunzi kumajeri kunenge kwazarisa vanhu nenyaya yechirwere chiriko mazuva ano chedenda recovid-19. Chinhu chinenge chakanaka kana dai zvaizoitwa nenzira inorakidza kuti chinangwa chaicho chaicho ndechekuti kumajeri kusazara vanhu. Ndinoita pfungwa dzakadaro nenyaya yekuti mafungiro andiri kuita, dai chikonzero chaicho chiri chekuti kumajeri kusazara vanhu, tingadai tisingawani vaya vanoti kana varakidzira vonyimwa bail nyaya diki diki, woita nguva yakareba vachiapplya bail, vachinyimwa bail variko kumajeri ikoko. Ivavo ndo vanhu vekuti havafani kuva vachinyimwa bail, vanofanira kungopiwa bail voenda kumba, votongwa vachibva kumba kuti kumajeri kusazarisa. Saka kurakidzawo kuti takamira pachokwadi ende tine muono wakanaka nenyaya dzekuzara kwevanhu kumajeri, hatifani kungotarisa nyaya imwe chete kudivi rimwe chete kuti vakatopiwa mutongo kana kuti variko kudhara vonzi ngavabude neamnesty, because panozovawo nekunyunyuta kwevagari vemuZimbabwe vachiona sokuti nyaya yeamnesty inenge yakunangana nekuburitsa vari mumajere vanosapota hurumende, asi avo vasingasapoti hurumende vachiwanikwa vari panyaya dzepublic violence vachinyimwa mabheu. Saka chikonzero kana chiri chekungoti kujeri kusazarisa vanhu, zvinofanira kuti zvingoitika pajekerere munhu wese achipiwa mukana ende pachiapplywa the same thinking yekuti kujeri ngakusazarisa vanhu, vanhu ngavatongwe vachibva kumba. Pane kuti toti anenge of course kusungwa kunoita vanhu haizi nyaya yekuti vapiwe punishment, but nyaya yekuti dzani vave reformed. Saka kana vakubuda ehe vanogona vava reformed, but imwe nzira futi inogona kuti hurumende ishandise kana kuti vematare edzimhosva vashandise kuona kuti vanhu havazarisi kumajeri is to respect the right to bail in Zimbabwe.
Avo vangu vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Muzvare Lucy Chivasa vachitaura vari parunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Muchirongwa chelive talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nawo zvakare. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti nyaya yekuti vashandi vemuzvipatara vashoma vari kubayiwa nhomba yeCovid-19 iri kukonzerwa nekuti hurumende haisi kuvapa dzidziso yakakwana. Asi hurumende inoramba mashoko aya. Paramende yazivisa nasi kuti yakatambira tsamba kubva kubato People's Democratic Party richizivisa kuti pane nengo dzaro sere dzinofanira kudzingwa muparamende sezvo dzisamirire zvido zvebato iri. Vaimbo vamutedzeri wemutungamiri wemDCT vaObed Gutu vatambirwa nemutungamiri weZANU PF Emerson Mnangagwa vachinziva vainhengo yeZANU PF. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiya muchinzwa nhauze isindebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoye ni ku studio 7 ngolwesithathu mhlaka 17 kumbimbito 2021 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngokunjalo ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla sekuzathi kungezeleleke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba nobubelo, kodwa ke siyakhala ke njengoba usitsho ukuthi imingcele lokhu isavaliwe.
Abaphila ngokuzisebenza bakhe lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa.
Ingoba thina i-PPP qubo ekhokhelwa ngumama uVusiya Mathivenga, njalo kule PPP eyodwa data elizweni leZimbabwe, yikho sisebenzisa lelo lungelo lethu nge-section 6.4a ye-constitution yethu.
Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele incwadi evela kubandla eliphikisayo ele-PDP lisithi umnumzana Tendai Biti owebandla le-MDC Alliance kanye lamanye amalunga i-PDP ethingawalo kumele baxotshwe kuleli dale. Owake waba ngumsekeli kankosazana Dokozani Kube kubandla le-MDCT umnumzana Obed Gutu, lowaye ngusenetha we-MDC Alliance umnumzana James Makore sebengene kubandla leZANU PF. Inkosi yakwaZulu eSouth Africa uGoodwill Zwelithini obhubhe ngeviki edluleyo uzafihlwa namuhla ebusuku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela i-COVID-19 ngokuvumela njalo imidlalo efana leyenguqu kanye lokuvula amakhefa, bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa emazweni afana South Africa. Uhulumende uyekethise iziqondiso lezi izolo, kodwa ulaye abamakhefa ikakhulu ukuthi kumele belandele iziqondiso ezifana lokuthi bavumele kuphela isilinganiso sabantu abangamachumi amahlanu ekhulwini i-50% ukuthi badlele phakathi. Uthe amakhefa azakwephula lowo mlayo azavalwa. UZulu ophila ngokuphanda eSouth Africa laye uthi sokumele ivulwe imingcele ikakhulu owe-Beitbridge. Siqoxele siphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mhladlandiweni.
Yes, siyamukela okuthule nguhulumende ukuthi abantu abasebenza endaweni zokudlela bavumele amakhasipendabo ukuthi ahlale phansi badlele endaweni zabo. Ngokunjalo-ke kuyinto enhle ngoba amanye amalunga ethu abevele esebenza ngokuthengisa ukudla. Sekuzathi kungezeleleke imali abayitholayo kubhizinisi labo kuzoba lobubelo. Kodwa-ke siyakhala-ke njengoba usitsho ukuthi imingcele lokhu isavaliwe. Kutsho ukuthi amanye amalunga ethu abevele ephila ukuchapha imngcele asoze sizakale kangako. Kodwa-ke njengenhlanganiso besizama kabanzi ukuthi bahlomise izindlela zokuthi baphile khonapha elizweni, njengoba sazi ukuthi vele sukusela nyakenye imngcele ivulwe kanye okwenyanga eyodwa ekumpalakazi. Ngokunjalo-ke kaphindwa kwavalwa, kutho ukuthi vele iningi nje seliphila ngakhonapha elizweni. Esikwenzayo ukuthi abantu siyabahlomisa ngolwazi lokwenza impahla khonapha elizweni lokuthengisa ebulenjini, kuyimzamo ukuthi baphile ngaphakathi. Sizakhuphula izinga ngelo nyaka, sizame ukuthi sincedise abantu ukuthi impahla zabo lazo zike zithuthuke zibe ngezohlonzi, ukuthi nxa ziqhathaniswa lamankampani amakhulu lazo zingene ezitolo zithengwe ngabantu zikhethwe ngabantu. Yimizamo yethu leyo ukuthi sincedise abantu abachapha imncelo eziya ngaphandle. Kodwa kasimanga ukuthi sibeleke simkhumbuze uhulumende ukuthi hayi-ke bakhona abantu abale bayayidinga impahla zokuzisebenzisa ezokulungisa impahla lapha elithini esingesikhaya ama-raw materials phandle kwelizwe.
Lina njengoba selisebenza ngokugcweleyo, ungathi liyayilandela yonke na imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane ngemfanelo?
Siyazama kabanzi njengenhlanganiso ukuthi sincedise sikhumbuze abantu ukuthi hambelanga bakhohle ukuthi xa kuvuleke kunje akutsho ukuthi sesiphephile. Esikwenzayo ukuthi silamaqula abhodayo emkambo lendaweni ezithize la abantu ababuthana khona, ekhumbuza abantu ukuthi abaziphathe njani. La abantu bayabhoda bekhuluma labantu, bekhankasa, bethwele imbiko ethize, bekhangela laphakathi emkambo ukuthi abantu bayalandela yini khonokho i-physical distancing, ama-customer ayasanitizwa. Siyabamba futhi nihlele emarediyweni lapha sisithi abantu bakhulume ngokuthi bayalandelana izinqumo la abasebenzela khona. Labana abantu abahamba bebhoda bayasinika imbiko yokuthi kunjani phansi la abasebenzela khona.
Umnumzana Michael Mhladlandiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Kuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amachumi amane 39,550 ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-coronavirus kusukela ngenyanga edluleyo. Asebebanjelwa umkhuhlane selokhu ufike eZimbabwe sebezinkulungwane ezedlula amachumi amathathu 36,535 njalo asebebhubhile bedlula inkulungwane eyodwa elengxenye 1,507. Kunjalo nje uzulu wemaphandleni uthi imfundiso nge-COVID-19 kayifiki kuye ngokwaneleyo. Uthi njalo ulwazi ngamajekiseni okunqabela lomkhuhlane kalufinyeleli kuhle. UPraxedis Jeremiah uxoxele umfundisi Jester Sivanda owebandla leBrethren in Christ Church eChalimbe esigabeni seMathebeleland South, yena ochasise ukuthi bathinteke njani ngokuvalwa kwezinkonzo phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown.
Kesike nge-coronavirus kungakhonzwa. Thina akasizange sime, akuzange kube lenkonzo singakhonzi. Ngababiza abazalwane ekhaya lami ukuthi buyanini, sikhonzenini, sigqokeni amamaski, senzeni ama-social distance, sisanitize, sikhonze, singekeli ukukhonza ngoba singahlala singakhonzi. sizagcina sesisiwa kodwa abanye lesaba abazange babuye ukuthi sikhonze kodwa abanye bebebuya sibili sikhonza okwakhathesi khona khona sokuthi ekugcineni bese sibaningi kakhulu abantu sebebuya ngoba besiyitshaya la ma-keyboard beze siduma sibuya amanye amabandla bariportwa ukuthi bayakhonza bahle besaba kodwa mina ngathi hayi bazalwane sinesazi uNkulunkulu ulathi njalo egilo laphana ukuthi mosi ngilawe ngathi uNkulunkulu ulathi akula kubotshwa esiza kubotshwa asikhonzeni
kodwa libe linanzelela iziqondiso zonke ze-social distancing lokumaska
besikwenza sibili besi
udubo lolo olwe-coronavirus luliphathe okungakanani lina njengesigaba njengenkonzo yenu
hayi esigabeni lasebandleni hayi kayikho emphandleni hayi akulahlupho sibili hayi akulahlupho sibili ngayi coronavirus akula mntu oko wafa esigabeni ngayi coronavirus
ikhonye kathesi sokukhulunywa ngejekiseni le-vaccine selilizwile yini khona ngapho emangweni wenu
sesilizwile ye siyakhuthaza sibili ukuthi sihlatshwe kodwa abanye bathi kabafuni ukuhlatshwa sithi abantu kabahlatshwe ukuze sivikele umkhuhlane ngoba siyababona sibili ama-front line guys lapha ku-TV behlatshwa ye siyabakhuthaza sibili abantu ukuthi hhayi lingayengani abanye bayayenga abanye bathi singahlabeni umuntu asuka ehlaba kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe lami ngibatshela ngitho njalo nti sinezitapa lapha endalweni lapha sasihlatshwa kudala bona o-BCG bonapha ngithi hhayi ukuvikela kuvele kunjani kuqakathekile manje hhayi abaningi abakuzwisisi sibathi hhayi kuthiwa ungahlatshwa abantu bangahlatshwa bayafa ithi hhayi thine enyuzini asikambona ofileyo
lo ngumfundisi Chester Sibanda owebandla le-Brethren in Christ Church Usomlomo wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi uselotshelwe incwadi libandla eliphikisayo ele-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga limazisa ukuthi uMnumzana Tendai Biti yena olilunga le-MDC Alliance labanye abayisishiyangalombili kumele baxotshwe kuleli dale. IPDP ithi amalunga la aphuma kulelo bandla kodwa ayevele ekhethwe yilo ukuba ngamalunga edale lePhalamende. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Umlawuli wedale lePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukile umbiko ovela kunobhala webandla lePeople's Democratic Party PDP uMnumzana Benjamin Rukanda. Emazisa ukuba ibandla le-PDP selixotsha amalunga alo asePhalamende.
The said members are as follows. Honorable Tendai Lakshmi, Harare East. Honorable William Mazimure.
Umhlonishwa uTendai Biti oweHarare East, uWilliam Mazimure oweKambuzuma, uSeclement Chikwinya oweMbizo, ukucaca phulu oweNkulumane, unkosikazi Sichelesile Mahlangu owePhumula, lo mnumzana Rekaitunga oweMuthasa South. Simelele impendulo yePhalamende yini uRukanda. Mudenda akasatshongo ukuba abayisishiyagalombili laba sebehle bamiswa ukuza edale lePhalamende kusukela namhla. Lokhu kulandela ukuxotshwa ngandlela yinye kwamanye amalunga aleli dale ngomnyaka odluleyo awe-MDC Alliance ngabe-MDCT esikhokhelwa ngumnumzana Douglas Munzora. Isikhulumeli se-PDP umnumzana Ngqobizitha Khumalo uthi amalunga lawa asexotshwa edale ngoba engasalandeli iziqondiso zebandla leli.
Ye kulomnyaka ophelileyo sibe lomhlangano njenge-PDP sathi thina sifuna ukuthi senze recall ama-councillors wonke lama-MP abangena ngetikiti le-PDP ngoba thina yithi i-PDP qobo ekhokhelwa ngumama uLucia Matibenga njalo kule-PDP eyodwa lapha elizweni leZimbabwe. Yikho sisebenzisa lelo lungelo lethu ngeSection 6.4A yeConstitution yethu ePDP 8 yona nxa ilunga lePDP lingashiya lo umhlangano lungene komunye umhlangano liyabe selizixotshe lodwa.
Kodwa amalunga asexotshiwe edayi lephalamende athi ibandla leli kalinamandla okwenza njalo ngoba angena ephansi komanyano we-MDC Alliance kuthi iPDP ebaxotshileyo ekhokhelwa nguNkosikazi Lucia Matibenga yayikumanyano we-Rainbow Coalition eyayikhokhelwa nguNkosikazi Joyce Mjuru. Omunye wabaxotshiweyo uMnumzana Willias Matsumure uthi ibandla labo alilani le-PDP ekhokhelwa nguNkosikazi Matibenga.
Mnumzana Mdenda uyakwazi ukuba kulodaba olusemadali ukuba kulomuntu othiwa nguRukata. Mina uRukanda kangazi lami kalazi ibizo lami.
Ingcishi ezicubulana ezombusazwe zithi okwenzakala kuBithi labanye bakhe yikungenela kwe-ZANU-PF abathi ifuna ukubhidliza amabandla aphikisayo. Enye yalezi ngcwethi ezilomcabango lo umnumzana Pride Mkhono.
Incwadi ebalwe ephalamenti ayicacanga ukuthi omnumzana Ladies labanye bakhe ukuthiwa begqule ingabe bandla le-PDP axotshiwe yini kuphalamenti. Kumbeni kuphalamende lokhu esakhangelisisa ukuthi lowo iphathi lebhalelwe lokwalo yiyini iphathi abavotelwa yibeliyo. Kodwa nje bakwazi izinto zenzakala ngakho kumnyaka odluleyo kungaba khona ukuthi umzana abanye bantu bazakuhlumbeni nje ukuthi hlale phansi
nxa uBithi uMatsimure loShikhwinya bengaxotshwa kuyabe kungokwesibili bexotshwa ephalamende ngemva kokuxotshwa ngomnyaka ka-2014 baze babumbe ibandla le-MDC Renewal elaliphume kwi-MDCT isakhokhelwa ngomuye umnumzana Morgan Tsvangirai ngomnyaka ka-2014. Ngimele i-227 ngiseHarare, ngingumlalelo Zindlovu.
Ke waba ngumsekeli kaNkosazana Dokozani Khuphe kubandla le-MDCT umnumzana Obedi Gudu lo wayengusenator we-MDC Alliance umnumzana James Makore sebengene kubandla le-ZANU-PF. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa e-State House namuhla. Ugudu uphume kwe-MDCT nyakenye waqala ukusekela iZANU-PF okusobala. Waziwa njalo ngokuhlala echothoza umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe esithi bayizikhothamate zeMelika. Ugudu uke waphuma njalo exolisa phezu kwezijeziso zenotho athi waphatheka kuhlelo lokucela iMelika ukuthi izethese amalunga eZANU-PF. Ukungena kwababili laba kubandla elibusayo kuza ngemva kokuba ababili ababengamalunga njalo e-MDC abathi umnumzana Blessing Chebundo loNkosazana Lilian Timvio silabo bengene kuZANU-PF kumaviki edluleyo. Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden usexwayise abantu abafisa ukungena elizweni lakhe bevela esigabeni seCentral America ukuthi bengalokothi bekwenze lokhu. Ekhuluma emsakazweni we-ABC News, umongameli Biden uqonqosele ukuthi bengasuki emazweni abo. Inani labantwana abasezandleni zeMelika abangakhatshwanga abazali emngceleni weMexico lifike phose inkulungwane ezingamachumi amathathu 30,000 ngenyanga edluleyo. Abezomvikela baqalise ukuvota eCongo kukhetho lokudinga umongameli. Uhlelo lolu lungakavulelwa wonke umuntu ngesonto. Lapho umongameli Denis Sassou Nguesso ancintisana labanye abayisithupha.
Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka eMandebeleni ezise-South Africa sezethule amazwi okuvalelisa inkosi yamaZulu uGoodwill Zwelithini phambilini kokufihlwa kwakhe lamuhla ebusuku. Kubika uThuso Khumalo.
Osiyota, uyameme zokandaba winkosi yohla wazwenkosi yohlinko waze wayisilo samabandla wawayinkosi yohlinko.
Le ngenye ingoma ebiculwa iqembu le-African Heritage kwanongoma kwaZulu Natal ngesikhathi kulungiselelwa kungcwatshwa kwesilo samabandla uZwelithini. Isikhulumeli senkosi yakwaMthwakazi uBulelani Lobhengula Khumalo, umnumzana Bonman Khumalo, uthi njengomthwakazi labo bafelwe inkosi ngoba vele amaZulu namaNdebele into yinye.
Thina loZulu singumuntu munye, lokho kakuthandabuzeki. Singokhumalo nje kunamaKhumalo kwaZulu, okunene kunabo kunene kwaZulu, ondimande kunabo yonke leyo nto akusonto encane, izihlobo zethu impela. Inhloso yethu leyo ukuthi sibumbe isizwe sikaMthwakazi, sisibe munye, sikwazi ukusebenza ndawonye, sizivikele ezitheni sindawonye, sisizane ekuthuthukisaneni.
Uthi inkosi bathumile ukuyakhulumisa isizwe sakwaZulu ngokulahlekelwa kwaso, kanti bafike bemukelwa kuhle kakhulu. Inkosi uZwelithini engesishiyagalombili kumakhosi onke asethe akhokhela isizwe samaZulu ibhubhe ngeviki ephelileyo ngemva kokuvalelwa esibhedlela ngomkhuhlane wejukela. Uhulumende uphe inkosi inhlonipho yomngcwabo wesizwe. Kodwa-ke ngokwesiko lamaZulu inkosi izangcwatshwa ebusuku lamhlanje kuze kube semadabuka kusa kusasa. Isizalwane sakwaMthwakazi umnumzana Dumiso Gama uthi njengesizwe balahlekelwe kakhulu, ikakhulu nxa kukhangelwa ukuthi isizwe sakwaMthwakazi savela khona kwesikaZulu.
Bekumele laba ababusayo ekhaya bafundi esilweni samabandla wonke ukuphatha abantu, ukuthi umuntu nxa kuthi umphethe umphatha ngayiphi indlela. Besibhekele kakhulu enkosini yakwaZulu ukuthi isikhulisele ethi inkosi uBulelani Khumalo, kwenziwe konke okufanele ukuthi kwenziwe. Siyakhala siyisizwe sikaMthwakazi, silahlekelwe likhanda, sidanile, sizwe semanzini, asazi ukuthi sithathe noma sihlanganise nani.
Isikhulumeni sebandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo ukhuthaza amaZulu ukuthi bebambe bewaqinise amasiko abatshiyelwe inkosi uZwelithini, ikakhulu ukwenelisa ukuzibusa bekhululekile kungela kugcamukela kwahulumende. Uthi ngakwelinye icele imva kaZwelithini isibabhe intshukuntshu yokuvuselela awabo amasiko njengomthwakazi.
Nathi kuyasikhuthaza uma sikhangela emuva sibona ukuqhutshwa kwamasiko, sibona ukuphathwa kwesizwe sakwaZulu, sibona indlela okuholwa ngayo nangendlela nje okuvikelwa ngakhona uZulu wonke jikelele.
Abanye bathi ukubathathekisayo ngombuso kaZwelithini indlela abesenqabela ngayo ukungenela kwahulumende endabeni zamasiko losendo lwamaZulu. Iningi lithi lifisa kakhulu ukuthi labo ngelinye ilanga benelise ukuphila phansi kwenkosi yakwaMthwakazi khonale eZimbabwe, kuyela muntu obenqabelayo kumbe obatshela ukuthi bawagcine njani amasiko abo. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Omsa
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumente weMelika. Elemelika selibambane lamanye amazwe omhlaba ekusoleni abahlamuki bakwele Yemen abeqembu leHouthi ngokuhlasela ele Saudi Arabia ngamabhomba. Mhlaka 27 ngonhlolanja iqembu leli lahlasela endaweni yeRiyadh la kwezinye izigaba zeSaudi Arabia ezichiyeneyo. Isikhulumeli sogatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olweState Department uNed Price uthe ukuhlasela kwabahlamuki beHouthi lokhu kwafaka uZulu Makhaza engozini enkulu njalo kwaphazamisa imizamo yokuletha ukuthula lokuqeda impi yakwele Yemen. Amazwe ama-Arabsi lamanye angentshonalanga afana leBhilithane, iFrance leGermany lawo abasolile kakhulu abahlamuki laba. Ukuhlaselwa kwele Saudi Arabia lokhu kuyingxenye yezehlakalo eziningi zokuhlaselwa kwaleli lizwe ngabeHouthi ibona abasekelwa lelizwe lase-Iran. Lanxa eleMelika selimisa lonke usekelo lwalo kumanyano wamazwe alwa limpi ekucele leSaudi Arabia, leli lizwe lizimisele ukuqhubeka lisekela uhulumende waseSaudi Arabia ukuthi azivikele kanye labantu bakhe. Ikhuluma lentatheli zindaba, uPrize uthe iMelika yadlala indima enkulu ngokuthatha amanyathelo abangela ukuphepha kwabantu abanengi mhlaka 27 khonapho abahlamuki beze behlasele. Umnumzana Price uthe njalo iMelika iphakathi kokudinga amanyathelo engawathatha ukujezisa inkokheli yabahlamuki laba. Mhlaka 2 kulinyanga ugatsha olubona ngezemali olwe-Treasury Department lwethulela abakhokheli beHouthi ababili izijeziso zenotho. Kumbiko walo lolugatsha lwathi uMansu al-Said lo-Ahmed Ali Ahsan al-Hamzi balamacala okuqoqa ukuhlaselwa kweYemen khona okuphazamisa uZulu Makhaza amanye amazwe angomakhelwane kanye lemikhumbi edlulayo. Bathi njalo izenzo zababili laba zichiye uZulu waseYemen ongena kusigidi engaselandawo zokuhlala kanti njalo ebhekane lendlala emangalisayo. Umongameli Joe Biden uzimisele ukubamba iqhaza emizameni yokuqeda impi yaseYemen yona esibangele ukuhlupheka kwabantu okumangalisayo. Umnumzana Price unxume usekelo uBiden aselutholile kunkokheli yaseSaudi Arabia phezu kwalinjongo. Uthe ukuze kube lokuthula abeHouthi kumele baguqule izenzo zabo. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Sikhangele ebezihamba phambili. Aba pila ngokuzisebenza bathi lanxa besamukela inyathelo likahulumende lokuyekethisa imigoqo yokwenqabela iCOVID-19 bafuna kuvulwe imingcele yelizwe ukuze benelise ukuphuma bayethenga impahla zokuthengisa. Usomlomo wedale lephalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi wamukele incwadi evela kubandla eliphikisayo ele-PDP lisithi uMnumzana Tendai Biti owebandla le-MDC Alliance kanye lamanye amalunga i-PDP ethi ngawalo kumele baxotshwe kuleli dale. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, Mantunga Milinko, Mo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.